Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kubvumbi 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Makambani emunyika ane chikwereti chemitero chinopfuura mabhiriyoni mana kuZimbabwe Revenue Authority. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kuita sarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makambani emunyika ane chikwereti chemitero chinopfuura mabhiriyoni mana kuZimbabwe Revenue Authority, uye vamwe vanhu vane mabhizimisi anofanirwa kubhadhara mitero munyika havasi kuita izvi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa naCommissioner General weZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA muzvare Faith Mazani pamusangano pakati pevemabhizimisi neZIMRA muBulawayo nhasi. Muzvare Mazani vati chikwereti ichi ndechekusvika pakupera kwemwedzi wakurume wegore rino, uye makambani anoshanda akazvimirira ega ndiwo ane chikamu makumi masere kubva muzana echikwereti ichi. Vati vanhu vakawanda pamwe nemamwe mabhizimisi vanofanirwa kuve vachibhadhara mitero havazi kuita izvi.
Chikwereti ichocho 80% yacho chikwereti chemakambani eprivate sector. Dambudziko racho tinoona richibvawo pakuti iwo makambani iwayo haasi kubhadharwa pamabasa avari kuita vachiitira government nenzira yemamiriro ezvinhu munyika medu.
Vemabhizimisi vakawanda vapinda mumusangano uyu vachema-chema nenyaya yekwavati kusashanda zvakanaka kweZimra. Mumwe weavo ndeamais Dumisi Lengube, vanove accountant neimwe kambani, avo vati vanoshushikana nekwavati kusagona kuchengetedza magwaro akakosha kweveZimra. Izvi zvatsigirwawo navaMoses Kuture, avo vati kunyange hazvo ZIMRA yave kushandisa nzira dzemazuvano dzeInformation Communication Technology mukubhadharisa mitero nekuchengetedza magwaro akakosha, vanoda kuti ZIMRA ione kuti hapachazoitikazve dambudziko serakamboitika munguva yapfuura rekuti software yavo yakambotadza kushanda kwenguva yakareba.
Kana takukompita on the global stage, we need some assurance yekuti this sort of thing is not likely to happen again, because the losses dzakaitika bezvakaitika to both government and to industry and economy is heavy.
Muzvare Mazani vabvuma matambudziko ataurwa aya vakati nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika, ZIMRA yange ichitadza kubhadhara makambani anoona nezvesoftware yavanoshandisa, asi vavimbisa kuti izvi zvave kuzogadziriswa. Vabvumawo kuti rimwe dambudziko ravakatarisana naro inyaya yekuti nyika payakatanga kushandisa mari yekunze mugore ra2009, magwaro evanhu nemakambani akawanda anobhadhara mitero haana kugadziriswa sezvaifanirwa.
Patakabva pakubhadharisa mitero nemazim dollar tichienda pamaus dollar, figure iwayo achiiswa mumasystems medu haana kutransferiwa zvakanaka. Saka tiri kuona kuti zvakakanganisa maaccounts emataxpayers edu.
Pamubvunzo wekuti kunze kwekusungisa vanoita izvi, ZIMRA ine masimba here ekuti iteverere uye kumanikidza kuti vanotadza kubhadhara mitero vabhadhare sezvakafanira, veZIMRA vati vanawo masimba aya uye vanoita izvi nguva nenguva, asi vanozviita muchinyararire sezvo vasingabvumidzwe nemitemo kuti vashambadze zvinhu zvakadaro. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avakafano bata chigaro chegurukota rezvemari vataura pamusangano uyu semunyarikani. Vati vezimra vari kuita basa rakakosha rekukwanisa kuwanira hurumende mari nekubhadharisa mitero. Vakatiwo vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kuzvipembedza nekukwanisa kuramba vachibhadhara mitero sezvinotarisirwa kunyange apo zvinhu pazvange zvakaipisisa munyika. Musangano wanhasi uri pasi pechirongwa chemisangano inoitwa neZimra sechikamu cheZimbabwe International Trade Fair wakanangana nekuzivisa veruzhinji mashandiro eZimra uye kuzeya matambudziko anotarisana nevanhu pamwe nemabhizimisi panyaya dzemitero. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kuita sarudzo. Vachitaura nhasi neStudio 7 kuZimbabwe International Trade Fair iri kuitirwa muBulawayo, vaChiwenga vati kana basa rose rapedza kuitwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachazotara mazuva achaitwa sarudzo.
We are very prepared for the elections, very, very much.
Sekuona kwauri kuita sarudzo takagadzirira zvikuru. Unoona wega kuti vanhu vakamirira sarudzo chaizvo. Kana Zeki yangu pedza basa rayo, mutungamiri wenyika vachataura zuva richaitwa sarudzo, uye sarudzo dzichaitwa mukati menguva inodiwa nemutemo. Vanhu vakagadzirira chose.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachitaura neStudio 7 kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Magweta anoti gakava riri pakati pava Nelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe rekuti ndechipi chikwata chine kodzero dzekushandisa zita rekuti MDCT rinogona kupedzwa chete nematare kana nhaurirano dzekumba bato rimwe chete rakasimba. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mamwe magweta anoti kukakavadzana pakati pavachamisa namuzvare Kupe panyaya yekuti ndiani mutungamiriri weMDCT chaiye kunopera chete kana nyaya iyi yazeiwa mumatare. Gweta remuHarare rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Mutongi Bhamu vaudza Studio 7 kuti mutongo wakaturwa nemutongo wedare repamusoro muBulawayo nemusi wechipiri vaFrancis Bere uri pachena kuti nyaya iyi inogadziriswa chete nematare. VaBhamu vati pakati pavachamisa namuzvare Kupe hapana anokwanisa kurambidza mumwe kuita chinhu ashandisa zita rekuti MDCT kudzamara matare agura kuti mutungamiriri weMDCT chaiye ndiani.
Mutongo wakapiwa naJustice Francis Bere kudare guru rekuBulawayo unongoreva kuti pakati pamai Tokozani Kupe nababa Chamisa hapana ane kodzero yekudzivisa mumwe kushandisa zita rekuti MDCT kana kushandisa zvimwe zvezviratidzwa kana kuti masymbols eMDCT. Saka donzvo rekutanga kana kuti nyaya yokutanga inofanira kutanga yagadziriswa ndeyekuti pauviri hwavo ari kutungamira MDCT yechokwadi chaicho ndiye ndeupi. Saka zvave kwavari vari vaviri kuti vagadzirise nyaya iyi zvichida kubirikidza nemazitore edzimhosva kana kuti vodzokera kumamembers avo kuti nyaya yacho inyatsogadziriswa ibude pachena. Zvinenge zvazobudawo ipapo ndo zvichaita kuti pave nekuzivikanwa kuti achashandisa zita iri neacharambidzwa kurishandisa ndiani pakati pavari vaviri.
Rimwe gweta uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga vaudza Studio 7 kuti mutongo wavabere unoburitsa pachena kuti MDCT yatsemuka nepakati zvakare.
Mutongo wapiwa namutongi vaFrancis Bere pamusoro pegakava nemakakatanwa aripo pakati peutungamiri hwavachamisa naamai Kupe pakuti ndiani ari kutungamira MDCT chaiyo uye zvekuti maikupe vambomira kushandisa zita reMDCT nezvimwewo unotaridza pachena kuti pava kuonekwa kunzi pane mapandiko maviri kana kuti zvipande zviviri zvamuka mumusangano weMDC. Zvakarewo vabere vakataura pachena kuti zvinoda dare redzimhosva kuti ritaure pachena raichinge raongorora kuti nderipi divi pamutemo rinonzi ndo rakaita chaizvo riri kutevedzera gwara nebumbiro remitemo remusangano weMDCT. Kureva kuti zvasarira matare edzimhosva.
Vamavhinga vatigaka variri muMDCT pari zvino rinogona kugadziriswawo nekutaurirana pakati pavachamisana muzvare kupe, vachiti kazhinji kacho nyaya dzezvematongerwo enyika hadziwanzoda kuendeswa kumatare. Vamavhinga vati mapoka maviri aya anosara asina kusimba pamberi pesarudzo kana akaramba kudzokerana kuti aite chinhu chimwe chete.
Asi dei zvaibvira, nyaya dzakadai inyaya dzezvematongerwo enyika dzinoda kutauriranwa. Dei amai kupe navachamisa vakwanisa kuwana mukana wekuti vaite hurukuro, vaonesane, vawane kuti vangashanda sei pamwe chete. Nekuti kana vakasiyira nyaya dzakadai kumatare edzimhosva, kunenge kuri kukanda mujenya kana kuti kurova hakata. Hakuna anoziva kuti zvinowira kupi. Zvichida matare angati ndiye amai kupe, zvichida angati ndivachamisa. Asi nesarudzo dzavapedo idzi zvinovhiringa mashandiro mukati memapato anopikisa. Dei vakwanisa kubatana panguva ino vapinda musarudzo vari chinhu chimwe chete chakasimba, pasina zinyekenyeke ratava kuona iri.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nebepanhau reNews Day anoti mapoka maviri eMDCT aya akazvipira kuita nhaurirano dzekuti abatane zvakare, aka akasike kutanga kuti bato iri ritsemuke. VaWashmencuve avo vave kutungamira rimwe bato riri kuzvidaidza kuti MDC vakapatsanurana nevaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna 2005 zvakazopa kuti vatsvangirai vadaidze bato ravo kuti MDCT munguva dzesarudzo, kunyange hazvo zita rebato iri riri MDC. Makore mashanu akatevera, vaimbove mumiriri weMDC muSt Mary's vaJob Scala vakabudawo muMDC vachinoomba bato ravo reMDC 99 muna 2010. Mushure mesarudzo dzemuna 2013 vatsvangirai vakapatsanurana zvakare nevaimbova munyori mukuru muMDC vaTendai Biti nevamwe vakaita savaElton Mangoma vakanoomba bato ravo, asi vaviri ava havana kugarisana zvakanaka vachibva vazvipatsanura navamangoma vachinoomba bato ravo rinonzi Renewal Democrats of Zimbabwe, ukuwo vabiti vachiumba People's Democratic Party. Vabiti vakapatsanuranawo nevamwe vavo, bato iri rikaita vatungamiriri vaviri, vabiti vari kwavo, ukuwo amai Lucia Matibenga vachitungamirawo imwe People's Democratic Party. Vancuve vakapatsanuranawo nevamwe vavo vakaita savaMoses Mzila mushure mekunetsana. Vatsvangirai vasati vashaya vakashanda zvakasimba kuti vabiti navancuve vapinde mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uri kuenderera mberi vachitsigira vachamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe inoti haisi kufara nezvakataurwa nemutauriri wemutungamiri weimwe MDCT vaLuke Tambonyoka mushure medare redzimhosva ratonga kuti bato ramuzvare Kupe rine mvumo yekushandisa zita nemifananidzo yebato reMDCT. Vachitaura vakamiririra vaNelson Chamisa, vaTambonyoka vanonzi vakati mutongi wenyaya iyi Justice Bere vakapindira munyaya yakanga isiri pamberi pedare ravo, saka nyaya yasara yave pakati peMDCT nevanhu kune rimwe divi namuzvare Kupe nezanu PF kune rimwe divi. Mutauriri wamuzvare Kupe vaWitness Dube vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti muzvare Kupe havasi munhu wezanu PF.
Chisina kutifadza ndechekuti vachamisa nedura ravo vakatiendesa kumatare High Court. Asi chakazobuda ikoko ndechekuti tinofandira isusu tine mvumo yekunge tichishandisa zita nemasymbols eMDCT. Musure mezvo iyo vakubuda vakutaura kuti isusu tinoshanda nezanu, judge akapa mutongo iwo munhu wezanu. Kwakuita sekuti judge is an activist judge munhu akabata zvepolitics haasi pamutemo but isusu tinoda kuti zvinyatsokuonekwa nemunhu wese kuti ava vanhu vagara vasingade kutevedzera zvemutemo vagara vasingade kuti kana mutemo usingafanirane navo hausi mutemo ivo vanozviti vanoda kuti vazviite mutemo on themselves ndo zviri kuitika pana pakuti nekuti mutongo wakabuda haufambirane navo kwakunzi judge nesu tiri vanhu vezana
pane zvimwe zvamakataurirwa najudge kuti muite here
judge ndobva ataura kuti aiwa makakatano amuinawo chaiwo chaui ndokuti mutungamiri ari pachokwadi wechokwadi ndeupi pakati penyu saka judge zvaakangotaura ndezvekuti endai kumatare monoitwa nyaya yenyu kuti iferefetwe kuonekwe kuti ndiani mutungamiri ari pamutemo kana mutungamiri iye abuda nematare ndiye achazogona kuti ati iri site harigone kushandisa zita rekuti MDC kana kuti kwete
avo vange vari mutauriri wamuzvare Thokozani Kupe vaWitness Dhuve vari parunare muBulawayo naTanonoka Hwande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tanzania yanga ichiedza kudzivirira kuti pasave nekuratidzira kwakarongwa vanhu vachishandisa social media vachiti havasi kufara nemitemo inobata vatori venhau yakadzikwa nemutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli. Kuratidzira uku kwakarongwawo kuti kuitwe mumizinda yeTanzania iri mudzimwe nyika kusanganisira muWashington DC kuno kuAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadududza kubva pagweta ravo vaMichael Cohen avo vari parumana nzombe uye vaine mhosva dzavakatarisana nadzo dzakaiswa mudare nemutambi Stormy Daniels. VaTrump vaudza Fox News kuti hapana chavakatadza uye vaCohen vakangoshanda panyaya shoma dzavaTrump. Zimbabwe yakurukurwa nezvayo nhasi muWashington DC pasi pechirongwa cheGlobal Press Influencer Series. Hurukuro dzanhasi dzanga dzichikurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitore matano ekuti Zimbabwe isarudze vatungamiriri vavanoda uye nyika igadziriswe. Linda Mujuru, mutori wenhau weGlobal Press Journal, anoti mitemo ine chekuita nevatori venhau haisati yagadziriswa munyika, saka hakusati kwave nekutaura kwakasununguka.
Pari zvino mitemo haisati yachinja. Mitemo yanga ingoriko inova ana posta ana aipa ichingoriko pari zvino. Hapana chati chachinja tichitarisa mashandiro anoita majournalist. Majournalist achirungonzi munofanira kuregista neZimbabwe ZMC Zimbabwe Media Commission kuti vakwanise kuita sei kuoperator. Saka pari zvino tichirungo ndiyo zvainge iripo panguva yamugabe ndiyo yacontinua pari zvino.
Asi hamuna zvamuri kuita here kuedza kuti hurumende yekuteererewo ipapo?
Tiripa takabatana nemapato akaita sana MISA tiri kuedzawo kunyora mapetition yekuti zvoni fanike pachichinja panyaya yekuti majournalist anonzi aregiste neZimbabwe Media Commission ozonzi aregiste zvakare nezeki kana vachida kukava maelection. Saka tiri kungotaurawo pamwe chete nana MISA kuti tiresei tichinjirwe mitemo iyoyo.
Linda Mujuru, mutori wenau we Global Press Journal, anga achitaura ari muWashington DC. Mutungamiri we sangano re Zimbabwe Diaspora for Democracy va Charles Mutama vanotiwo hurumende yavamunangagwa haisi pamutemo uye yavasati vataridza kuti zvinhu zvichashanduka munyika.
Mushure me kupera kwe Government of National Unity makakatano iwayo haana kunga agadziriswa. Iye zvino izvi tane imwe sarudzo yasvika mugore rino. Nyaya idzodzo asati agadziriswa.
Toda kudzokawo kumashure ndoti imimi makambomiramirawo chaizvo nesangano renyu muchiedza kurwisa nekufambira nyaya dzekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvikwanise kuwana kodzero yazvo yekupindawo musarudzo dziri kuuya idzi. Pane zvitsvaire zvati zvapo.
Pari zvino takamirira pane nyaya iri mumacharezimosha Constitutional Court inofanirwa kutongwa ichitara kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe vari kunze kwenyika vagumidzwe kutonga. Saka takamirira nyaya iyoyo yakapinzwa mudare neZimbabwe Exiles Forum yava Gabriel Shumba nevamwe vedu vari kuUnited Kingdom kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kusarudza vatungamiri vazvinoda.
Avo vanga vari vaCharles Mutama vachitaura pamusangano weGlobal Press Influencer Series muWashington DC. Apo nyika yatarisana nesarudzo, vamwe vari kuchema nerekuti nyaya yekuburitswa kwemashoko pane penyoro nemumapepanhau ane chekuita nezvemapato ematongerwo enyika haisati yagadziriswa zviri kupa kuti ZANU-PF ipiwe mukana wakakura kudarika mamwe mapato ose anopikisa. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kuonekwa pane penyuro dzehurumende dzakaita seZBC nemapepanhau akaita seHerald, Sunday Mail neChronicle. Vaongorori vesarudzo kubva kusangano reAfrican Union vakambopa kurudziro muna 2013 kuti Zimbabwe itevedze bumbiro remitemo pakuburitsa nhau munguva yesarudzo kwete kungora kasha vanopikisa. Nepfenyuro yemapepa nhau aya anobhadharwa mari kuburikidza nemitero yevanhu nekudaro pamutemo havafanire kutema vaine divi ravanorerekera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti munyika muchaitwa sarudzo dzakachena. Asi vanopikisa vakawanda vanoti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa kuti mashoko avo asangove gudzira mukanwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nengo yeZANU-PF inomiririra Mazoe South vaFortune Chasi uye nengo inomiririra Harare Central mudare reparamende vamurisi Zwizai. Blessing atanga nekubvunza vaZwizai kuti vanoona sei nyaya yekuburitswa kwemashoko iyi.
Isusu senato reMDCT rinotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa hatizi kufara nenyaya iri kuitika nenyaya yezvemasaisai nemanewspaper yedu. Takafora tikamacha tese nevakomana veZANU-PF tiri kuda kuti tiene a new dispensation kuti vamugabe vaidzvanyirira vanhu vabve ipo paya paya. Asi tinoona kuti zvaingoitwa kudhara ndozvekuramba zvichiitwa musuno. Mukatarisa takaenda kuIndependence naPresident Chamisa hapana chinobudiswa kana chimwe chete, asiwo vanenge vaiti ngatishandire tese semuri imwe chete. VaChamisa vanoita marali makuru kwazvo vachitaura nyaya yekuti Zimbabwe ngaienderere mberi. Vana veZimbabwe ngatibatane tichienda mberi nenyika. Azvibude izvezvo. Vana Herald nana Sunday Mail nana Chronicle ngadzizive kuti imidia yevanhu ende zvinofangwa kuti in terms of the constitution ikave vanhu vese zvakafanana.
VaChasi,
aiwa new dispensation yavo dzarusununguko munyika rusiri rwekumbonyepera kana kufungidzira. Mamidia houses akawanda tiri kuona even maofficial ones nezvino ndaiverenga nyaya yekumkoti yeMDC yavari kutatsurana vaChamisa navaikupe yanga irimo muHerald. Handizive kuti hakusi kukavha here ikoko, asi vebato reMDC ngavazivewo kuti pane mutsauko pese panobuda President Mnangagwa vachifamba vakangofamba mustriti inews idzodzo vanenge vachiteverwa nevatapi venhau. Tisingazivewo kuti iwo vari kuitawo maefforts akaita sei ekuti vazivise dzimba idzi dzenhau kuti dzizive kuti maplans avo vari kufamba zvakadai zvakadai. Zvazvakanakira ndezvekuti pane nzira dzakasiyana siyana dzakawanda dzekuti nhau dzisvike kuvanhu. Hatingangoramba tichichema chete. Pane mamedia houses akawanda, pana naFacebook, pana naTwitter. Zvese idzodzo inzira dzekuti zvinhu zvisvike kuvanhu.
Vamurizvizaipindura itinzwa.
Well, ndinotenda nemhinduro yapuhwa navachasi. Chinhu chakakosha honorable ndechekuti ZBC haizi yeZANU-PF. ZBC yanga isiri yavamugabe. ZBC yanga isiri haiziri yapresident Mnangagwa. Kana iri kwechiwana mari kubva kuhomwe yenyika ichibatsirwa, inotova mutemo. Ende ndinofara kuti vachasi muri gweta guru munyika muno. Gweta guru rakashanda kureserve bank, gweta guru ravamuparliament. Munozviziva ini pamutemo kuti inosungirwa kuti ive ichipa an objective coverage yevanhu inotaridza kuti munyika what is the general discourse. Izvozvo hazvizi kuwanikwa izvezvo. Hatizi kunyanya kutarisa nyaya dzekuti government magovernment program. Tikutarisa kana tikatarisa even nyaya yemapolitical program. Isusu seMDC tinoti kana vamunangagwa vakabuda vari kuhange vakapfeka sikavha yavo iya, vachamisa ngavabudewo vari kuchipinge vakapfeka signature t-shirt yavo iyayi. Chinhu ichi ndecheruzhinji chakafirwa nevanhu vakaenda kuhondo vaitaura nenyaya yeone man one vote. Asi maitiro anoita mabiya edu eZANU-PF aya vanokanganwa kuti patakanetsana tichiti Mugabe must go, vakazozviona kumashure shure vakazojoina vatsvangirai vakaenda nematenga parod paya paya. Hazvina kushanda, vakazoti koka isiro MDC kuti vakomana chinhu chanetsa ichi hande tinofora. Vanhu vakanofora paya havazi vanhu vekuzumba marapapfungwe, havazi vanhu vekudotito, vanhu vemuHarare muno matinokondrola ZMDC.
Orare Bochasi.
Aiwa, new dispensation handingambobvuma kuti yakanzi ndeyemuHarare chete. Chiitiko chakaitwa nevanhu vese. Ende handibvumirane nekuti musangano waonarebho zvai ndiwo unokondrora Harare. Asi zvisinei, dai pane umbowo hunoratidza kuti pane news dzarambwa neZBC kana Herald kuti dzibude, tingadai tichiteerera.
Nengo yeZANU-PF inomiririra Mazoe South mudare reparamende vaFortune Chasi vachitaura vari parunhare kuMazoe. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeMDC ichimiririra Harare Central mudare reparamende vaMurisi Zwizwai vachitaura vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi kuZimbabwe International Trade Fair. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Makambani emunyika ane chikwereti chemitero chinopfuura mabhiriyoni mana kuZimbabwe Revenue Authority. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kuita sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.